Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro 17 2021 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoramba imwe nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 yeJohnson & Johnson ichiti hapana matura anotonhorera ekuichengetera. Nengo yeMDC Alliance vatungamirai madzokere ava vachangobva mukusunungurwa kubva kujeri rechikurubhi sezvo vakaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaponda mupurisa vanoti vakawana mudzimai wavo asipo pamba zvese nevana vanhu vakawanda munyika vochema Prophet TB Joshua vakashaya kuNigeria nemusi wemugovera Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kuMashonaland West neZuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevatanhatu kana kuti 1606 vanhu makumi maviri nemumwe vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nemapfumbamwe zvine zana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 39,189 vanhu makumi matatu vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana manomwe nemakumi maviri nevasere kana kuti 36,728 Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 855 zvichakadaro hurumende yaramba kutambira imwe nhomba yekudzivirira COVID-19 yeJohnson & Johnson iyo yaida kupiwa nedzimwe nyika dzekunze kuburikidza nemubatanidzwa weAfrican Union ichiti haina matura anotonhorera ekuchengetera mushonga uyu sezvinokurudzirwa nenyanzvi izvi zvinoteverawo mashoko kubva kuWorld Health Organization ekuti Zimbabwe neChad dzakarambawo kushandisa nhomba yeAstraZeneca nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mutsamba iri mumaoko yeStudio 7 munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vakazivisa mukuru webhanga reAfrex Bank iro riri kutengera nyika dzemudunhu reAfrica vaHumphrey Nugo kuti nyika haina nzvimbo inotonhorera zvinodikanwa yekuchengetedzera nhomba idzi kana dzikauya Vagwa matanga vaendera mberi vachiti pamusoro pazvo nyika haina kugadzirira kurapa zvirwere zvinogona kubata vanenge vabayiwa nhomba iyi kana kuti maside effects. Studio 7 yaedza kutaura navagwa matanga nezvinyaya iyi asi vanzi vanga vari mumusangano tatsumira mibvunzo kuna chipanga mazano chavo vaCosmas Mbambe pamwe nemukuru munyaya dzekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba asi vanga vasatiwo vapindura pataenda pamhepo. Ongororo yakaitwa panhomba yeJohnson & Johnson nenyika dziri kuishandisa inoratidza kuti inokonzera kugwamba kweropa mune vamwe vanhu. Mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba Dr. Peter Matarutse vanoti rudzi rwenhomba idzi dzinoda kuchengetedzwa panzvimbo inotonhora zvakanyanya idzo dzisingawanike munzvimbo dzakawanda munyika sezvo magetsi asingawanike nguva dzose.
Zvishuwa vane facility yokutambira asi kuzoti azobva ipapo andosvika kunzvimbo dziri kure hakuna facility ziriko zinachengeta pama level ematembe shanodiwa mavaccines waya mazhinji vana Johnson Johnson echi asinganya kuda kufreezwa tokwanisa iwa wana Sinovac Sinopharm atakapiwa tinokwanisa kuwa distributor because hadi tembisha dzepasi pasi.
Kuramba nhomba kwehurumende kunouya apo vanhu vakawanda vari kuti vari kutadza kubayiwa nhomba zvichinzi iri kushayikwa. Hurumende inoti nhomba dziripo asi dzinongoda kubviswa kunzvimbo kwadzakawanda dzichiendeswa kusina. Kusvika pari zvino hurumende yakawana nhomba dzeSinovac neSinopharm dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe ane makumi matatu nemashanu kana kuti 1,735,000 kubva kunyika yeChina, India neRussia. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa masvondo maviri apera kuti nyika iri kutarisira dzimwe nhomba zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kubva kuChina mwedzi uno. Vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 687,321. Vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere zvine mazana manomwe ane makumi masere nezvitanhatu kana kuti 380,786. Izvi zvinoreva kuti nhomba dzashandiswa munyika yose dzasvika pamiriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nemakumi manomwe nesere kana kuti 1,020,078. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti 10,000,000 kana vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. WHO inoti Africa inoda nhomba mamiriyoni makumi maviri yeAstraZeneca mumavhiki matanhatu anotevera uye kuti vanhu gumi kubva muzana kuti vabayiwe. Panodiwa imwe nhomba mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200,000,000 kusvika muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Imwe nhengo yeMDC Alliance ichangobva mukuchenurwa nedare repamusoro-soro reSupreme Court pamhosva yekuponda mupurisa kuGlenview muna 2011. Vatungamirai madzokere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti pavakadzoka kumba vakawana mudzimai nevana vavo vaenda, zvinova zvinhu zviri kuvashungurudza zvikuru.
Ndasvika kumba nekuti ndakasvikawo mudzimai kusisina, pamunoona kuti ndoma consecutive manje yandofu kuti tinje ari 8 months asi mudzimai wangu anga akamira nini kwenguva yakareba. Ende taidanana taida kutombucha tatiri mujeri mchitatu wacho ukazokanzerewa. Handichani kublama zvangu nenyaya yekuti semunhu anga achiri wechidiki pamwe akanozohupa akati munhu anenge achida kufara womuviriri, but takangosvika kumba yasisiko nepropati yese yakatakura zvekuti zvinoi zvandina tokutangira tofunga munyatsoona kuti hamveri dhawo. Handizati kutangira ende vana vangu vasati kwasa kuvasisa kuti ndichivaonawo. Zvinhu zvakanda katarisa kuti ndichasvika kumba ndichifara. Zvinzionei ukama kuti taitya kukudza uri mujeri kuti pamwe wedu waizofitika zvakanaka. Pari zvinhu zvakatoitika manje muna Novemba zvazvitori ne8 months. So ndo mamira zvakaita kuti ndakaenda kujeri ndiri eneritmen ndobuda mujeri ndaabvacho.
Ayo mashoko ava madzokere kuvatori venhau. Vamadzokere vanga vachipika mujeri reChikurubhi neimwe nhengo yebato ravo vaLast Mainge Hama. Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa ava vaishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudzawo vatori venhau kuti painge paine umbowo hwekuti vaMainge Hama vainge vatori mukereke pakafa mupurisa uyu asi vakangosungwa zvakadaro. Amai Mutetwa vati mapurisa aingokumba vatsigiri vose veMDC asi vasingaferefete nyaya yacho. Vati zviri kuitika kumatare zvinoratidza kuti kwanyanya kuitwa zvematongerwo enyika nevamwe vatongi. Studio 7 yakatumira mubvunzo kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi uye gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe asi vose vange vasati vapindura mubvunzo yedu. Asi tabatawo rimwe gweta ravamainge hama navamadzokere vachauswaramba tikatanga nekuvabvunza kuti vaviri ava vane urongwa here hwekuendesa kumatare vanhu vakavapomera mhosva yavasina kupara.
Vaviri ava ndokungatotenderana kuti vakatadzirwa zvikuru, and nokuda kwokutadzirwa kwavo vane kodzero yekutora matanho kuti vakwanise kuwana rubatsiro nekugadziriswa kwekurwadziwa kwavo. Saka asi zvazvinoita ndezvekuti pane twakawanda tunodonongodzwa nokutariswa tichitarisa pazvose zvakaitika zvakabva papi kuzosvika pazvasvika apa. Vakanyatsokanganisa chaivo ndevapi.
Zvii zvamunozenge moita kana mapedza kudorongodza sezvamuri kutaura?
Zvapenengurwa zvose izvozvo kwakuchizodecida kuti tichienda mberi taakuita sei. Vaakuendeswa kumatare ndevapi, vanosara ndevapi, zvese izvozvo zvichiri kuongororwa. Asi chandogona kungokutaurira ndechekuti vakomana ava nyaya yavo haisi yekunyanyorwisa vaiita zvinhu izvi. Nyaya yavo huru ndeyekuti chakavakanganisira haizi nyaya yemaindividuals kuti nhengi nanhengi, inyaya yesystem.
Sei muchidaro?
System ndo inenge ichipesvedzera kuti zvinhu zvakadai zviitike. Saka vanoda kunyatsotarisa pamwongo pesystem pakonzeresa kuti tizosvika patasvika apa. Ndopanoda kugadziriswa. Saka kana vari kuenda kukoti vari kutarisa kuti panoda kuti panyatsorohwa nesando ndepapi kuti zvigadzirisike, kwete kuti zvinakire ivo chete asi zvinakire neramangwana, zvinakirewo vazhinji vari muZimbabwe.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nokuti izvi zvinogona kuitika kune upi neupi zvake, kwandiri, kwauri, hama neshamwari, nyangwe vari kumbobhenefita izvozvi kubva kusystem yacho zvinogona kuzoitika kwavari. Saka nyaya ndeyekugadzirisa kuti zvionekwe kunzi kuitira mangwana, kuti zvikazowirawo mumwe haapindane nezvapindana nevakomana. Saka ndo chikuru chiri kutariswa iko zvino. Saka hapasati panyatso svikwa pakumekwa decision yekuti taakuchiita sei. Vachiri kumbozorora, vachiri kumboona mhuri dzavo, vachiri kumbofunga nekutaura nemagweta nekuongorora kuti voita sei.
Gweta vachauswaramba vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vazivisa padandemutande ravo retwitter kuti chirongwa chekupwanya midziyo yevanhu vanonzi vari kutengesera zvinhu panzvimbo dzisina kukodzera pedyo nemigwagwa chatanga nhasi. VaMangwana vati kwapwanywa ndekwaseke Zengeza 3 ne5 uye pambudzi Roundabout. Hurumende yanga yapa vanhu mazuva mana ekubvisa zvinhu zvavo panzvimbo idzi. Danho iri rashorwa nemunyori mukuru wesangano rinomirira vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya.
Kutaura chokwadi, kunzwa mashoko akadaro achibuda vanotungamira maloco authority vesito Farare nechitungwiza Town Council, sekuona kwangu kwandiri seorganization kwatiri chinyadzi kuti tikuramba tichidzokeredza kuzvinhu zvatiri kufungidzira kuti takapedza nezvazvo kare. Tikuona kunge zifi pane vamwe vanhu vari kuitora chidanho ichi vasinganzwisisi kuti nyika yedu yakamira sei. Nyika yedu kurarama nevanhu vanoita mabasa emaoko. COVID yakauya ikaputsira vanhu upenyu hwokurarama. Vanhu vari kushingaira kuti vararame. Kune zvinhu zvakakosha zvokufanira kuti City Council yeHarare veCity of Chitungwiza vakwanise kugadzirisa pane kumhanyisa kutandanisa vanhu vari kutorarama kuti upenyu hwahupfuure mberi. Vanhu ava vari kutengesa ava panofanira kuonekwa zvakawanda zviri kuitika.
Ndezvipi zvi?
1 vari kutoshanda, 2 vari kutoita kuti mhuri dzavo dzive vanhu dziwane chekudya, 3 vari kutoita kuti vana vaende kuzvikoro, 4 vari kutoita kuti vakwanise kubhadhara magetsi, mitero yemvura, zvinoita kuti kanzuru dzacho dzirambe dzichirarama.
Zviri kuitwa zvinorevei kwamuri tichitarisa mitemo iri kushandiswa? Nekuti zviri kunzika vari kutengesa vari kuchikora mutemo wemigwagwa weRoad Act.
Zviri kutoti uratidza kuti vari kuramba vachitsigira kurarama nemitemo yeupambe pfumi yaivapo tisati tava neindependence, yairambidza vanhu vatema kushanda. Ndo mitemo yavari kuramba vachishandisa
isi tiri nyika yakasungunuka asi tichatora chidano chekuedza kuenda kunokurukura nevanhu tionesane navo kuti zvavari kuita izvi handiyo nzira inotiumbira Zimbabwe yatinoda.
Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya vari parunare kuchitungwiza. Veruzhinji munyika vanoti vasuwiswa zvikuru nekushaya kwemutungamiri wesvondo yesynagogue Church of All Nations, Prophet T.B. Joshua, avo vakashaya nemugovera kuNigeria. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Svondo yesynagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezuro nezvekushaya kwemutungamiri wesvondo ii Prophet Tomitope Balogun Joshua, avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet T.B. Joshua. Veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara mumusha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProphet T.B. Joshua. Amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti kufa murayiro waMwari.
Upenyu hwemunhu hunoiswa naMwari, saka munhu anofa kana nguva yake yakwana. Saka ndinongoti ndondo zvakaitika kwaari.
Gari wokuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet T.B. Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi, vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema. Amai Zvandasara vati Prophet T.B. Joshua vaiva muprofita aipatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika.
Hamu edu haina kugadzikana. Takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva ano kaProphet T.B. Joshua nemaprofita avo vamwe vaitera mumashure mavo vanga vari vechokwadi.
Mutungamiri wesvondo yete Hilan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProphet T.B. Joshua, avo vavati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura.
Munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe. Saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo tarasikirwa zvikuru nababa wezvitendero waiva nohunhu hwokuzvininipisa, waiva nohunhu womwoyo murefu tsitsi namabasa okubatsira vanhu.
Bishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vaudzawo Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProphet T.B. Joshua.
Chinhu chikurukuru chatinodzidza parufu urwo, chimwe chezvinhu T.B. Joshua aizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity.
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nomwe azvigadzirire denga dzvene rake, vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProphet T.B. Joshua.
Tinofanira kuisa kuvimba kwedu maningi ningi muna Jesu Kristu kupfuura dzimweni dzenguva kuvimba kwatinogona kuita nevanhu kana ivowo maprofita vanonzi maprofita vakuru ava. Paanobva pakati pedu munhu akaita saiyeye hazvishamisi dzimweni dzenguva kuti ushumiri hwake hunogona kuzosafamba mafambiro azvo ahwaita nokuda kwokuti zvinhu zvakawanda zvazvakazendama paari.
Zvichakadai mufundisi wesvondo yeProphetic Healing and Deliverance Ministries Prophet Walter Magaya, avo vanoti vanga vachiona Prophet T.B. Joshua sababa vavo, vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua, vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProphet T.B. Joshua. Vamwe vatiwo varwadziwa nerufu urwu ndiProphet Hubert Angel, vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet T.B. Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose, avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhitivhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwokuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet T.B. Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi irutarisirwa kutaura matano aichatora mukurwisa kupinda kwevanhu munyika iyi zvisiri pamutemo uye kupinzwawo kwezvinodhaka. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kusangana nemutungamiri wenyika yeGuatemala vaAlejandro Giammattei, uye amai Harris vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutungamiri weMexico vaAndreas Manuel Lopez Obrador mangwana. Nyika mbiri idzi ndidzo dzine vanhu vakawandisa vanopotera muAmerica. Mapato anopikisa muSomaliland, iyo yakazvipatsanura kubva kuSomalia, anoti aumba mubatanidzwa wavapa simba rekuti vave neuwandu wakawanda mudare reparamende mushure mesarudzo dzichangopera. Somaliland yakazvipatsanura kubva kuSomalia makore makumi matatu adarika, asi haisati yave kucherechedzwa senyika yakazvimiririra nenyika dzepasi rino. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, vamwe vagari vemuHarare vari kukumbira hurumende kuti iwedzere nguva yechirongwa chekuti vanhu vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere chetyphoid, sezvo chirongwa ichi chisina kushambadzirwa zvakakwana muguta reHarare, iro rine dambudziko guru rechirwere ichi. Utachiona wetyphoid unopa kuti munhu anzwe kupisa muviri, kuita manyoka uye kurutsa. Chirwere ichi chinokwanisa kutapuriranwa mumvura kana chikafu kana munhu asina kugeza maoko nemvura yakachena. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mai Juliana Musengi vaudza Studio 7 kuti vakamborwara netyphoid katatu kubva zvavakatamira kuHarare vachibva kuMashonaland Central.
Ini ndakarwara typhoid 3 times 8 years dzandagara muHarare. I didn't know kuti mvura yemuHarare inwiwe patep. Mwana wangu akarwara typhoid akaita gore rese asingaende kuchikoro. Chirongwa ichi chaunzwa nehurumende, ndinochikurudzira.
Vamwe vabereki vari kunzi vari kuramba kubayisa vana nhomba nekushaya ruzivo. Sachigaro Women's Coalition Harare chapter amai Charity Mandishona vakurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba.
Ngendo yetinobayisa vana vedu vaccine, ngasisatererai masocial media, nekuti kudharapo vana vaifa zvokufa nemeasles. Pasi pakatanga kubayiwa vana vaccine yemeasles, hatina kuzombonzwa vana vakafa futi nemeasles.
Nyanzvi munyaya dzeutano inoshanda mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vati chirongwa chekubaya nhomba ichi chinosanganisirawo kubayiwa majekiseni kugomarara nezvimwe, uye vanoti chirongwa ichi chakatanga musi wa4 Chivabvu chikapera musi wa4 Chikumi.
Chirongwa ichi chakatanga musi wa24 May. Pane mateams ari kufamba muzvikoro nedzimwe dzakasiyana siyana chibaya vanhu mainjection vayo. Zvakakosha kuti tiendese vana vedu kunoitwa program iyi nenyaya yekuti tinoona chirwere chegomarara remwoyo wechibereko ndiyo number 1 cancer muwakadzi vanenge vatikurei. Saka tikaendesa vana vedu tine tichivadzivirira kuti mangwana vasazoite same problem.
Vatiwo vana vari kubayiwa majekiseni akaita sei?
Polio, vana vese vari kubayiwa. And vitamin A inobatsira kusimudzira utano hwevana, immune system yavo. Kana vana vakazorwara zvirwere zvakaitanga namizozi vanenge vakaprotektikawo zvakare.
Dr. Verivati vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa nhomba yeHPV yekudzivirira gomarara repamuromo wepachibereko. Mukuru mubazi rezvirwere zvekutapuriranwa paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vatiwo kuwandisa kwaita vanhu muHarare uye kushayikwa kwemvura yakachena ndiko kwave kupa kuti vanhu varware netyphoid.
Imba imwe inogara vanhu vaisingafanirwi kugara navo. Vanhu ndokutanga kurima. Vachirima mumatauni vakapedza atinoti mawetlands anobata mvura. Mvura iyayo zoriliswa muwater table nguva yokupisa. Mvura zvino yatova problem yokuti kuichenesa hazvichakwanisiki.
Kubva muna 2010 chirwere chetyphoid chakatanga kupararira zvakanyanya muZimbabwe, uye muna 2018 bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zvina kana kuti 4,000 kusanganisira vana vakabatwa nechirwere
uye vanodarika zvikamu
makumi manomwe nezvitatu kubva muzana, kana kuti 73% vari muHarare. Rimwe dambudziko rangerave rekuti chirwere ichi chainge chisisadavire mimwe mishonga. mishonga. Asi iko zvino vana ava vari kubaiwa nhomba inonzi inoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere ichi chinonzi typhoid conjugate vaccine kana kuti TCV. Nhomba yeTCV iyi yakatanga kubaiwa munyika muna 2019. Paine chinangwa chekubaya nhomba vana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri kana kuti 6,2 million vana vari kubaiwa vari pakati pemwedzi mipfumba mwene makore gumi nemashanu. Asi chirongwa change chambomiswa sezvo hurumende yange yorwisa nechirwere cheCOVID-19. Hurumende iri kushanda nesangano repath kuti vanhu vawane nhomba iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, PSL yazivisa mashoko kuvatori venhau kuti svondo rino kune mitambo mitatu chete yechibuku Super Cup mugroup 1 sezvo muine zvikwata zvakawandisa kudarika mamwe magungano. Mitambo iriko inoti ZPC Kariba neCapes United, Dynamos neHarare City uye Herentals neYada. Asi pamitambo yakatambwa mukupera kwesvondo, chikwata chengezi Platinum chiri kuramba chichishura mare uye chave pedyo nekupinda mumakota finari emukombe uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chemadamburo chave nemapoints mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu izvo zvavapinza pamusuo wemakota finari emukombe mukuru uyu. Chikwata charodho zvakama ichi chave kungoda point imwe chete kubva mumitambo yacho mitatu yasara kuti chiwane tikiti remakota finari kubva mugungano regroup 4. Ngezi yakunda mumitambo yayo yese mitatu yayatamba uyezve yasiya FC Platinum nemapoints matatu. Asi mushure mekutora mukombe weleague gore rapera, murairidzi weFC Platinum Nomeni Mapeza anofunga kuti vanotora mukombe we Super Cup uyu.
Paguri machako panirimwe gore pano vanokova. Mugora hako. Saka ndinodaro kuti gore ndinongwa zvakanaka kune tarisa kuona gora kanaka.
Wawa ne triangle idzo dziri mugungano rimwe chetero dzose dzine point rimwe chete. Zvimwe zvikwata zvagara zvine mbiri zviri kutamba zvinodakadza makundano aya. Highlanders ne Chicken Inn dzadongorerawo makota finali umu mushure mekukunda mumitambo yadarika. Highlanders yakarova Blower City 1-0. Chicken Inn ndokudambura Blower Chiefs 2-0. Zvikwata izvi ndokupinda mapoints manomwe. Blower Chiefs neBlower City dzese dzine point imwe chete mugungano regroup 2 iri. Asi Capes United neDynamos dzakaita mangange 1-1. Ndokupa Harare City mukana wekudimbura utungamiri wadzo mugungano ravo. Harare City iyo yakarova Herentals 2-1 yave nemapoints matanhatu yakaenzana neCapes United asi pasi peDynamos iyo ine mapoints masere. Mubati wehomwe weDynamos vaWebster Marechera vanoti vakatora mukombe uyu mari yakawanda yacho ichatambidzwa vatambi kuti vagovane.
Kana vahwina imari yevakomana imari yekuti ivo pachezvavo kana vahwina munguwana pekutangira.
Mukuru wekumahofisi echikwata chimwe chetecho vaJonathan Mashingaidze vanoti imwe yemari yacho ichapa chikwata chavo pekutangira panotanga mitambo yeleague. Asi ichi chishuwiro chavo veDimbare panguva iyo Cranbourne Bullets iri kudawo mukombe uyu. Chikwata chinorairidzwa naNesbet Saruchera ichi chave pamusoro pegungano regroup 3 nepoint imwe chete pamusoro peBlack Rhinos neTenants idzo dzine mapoints mana. Cranbourne ine mapoints mashanu mushure mekuita mangange Chocho neTenants nezuro. Black Rhinos yakarohwa 2-1 neManika Diamonds nemugovera. Mitambo yesvondo rino ichabuditsa pachena zvimwe zvezvikwata zvichapinda mumakota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kubaiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwacho. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland West neZuro. Zimbabwe yoramba imwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 yeJohnson and Johnson ichiti hapana matura anotonhorera ekuichengetera. Nhengo yeMDC Alliance vatungamirai madzokere vachangobva mukusunungurwa kubva kujeri rechikurubhi sezvo vakaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaponda mupurisa. Vanoti vakawana mudzimai wavo nevana vasisipo pamba, zvinova zviri kuvashungurudza zvikuru. Vanhu vakawanda munyika vochema Prophet TB Joshua vakashaya kuNigeria nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.